Uyu musangano wakakosha chaizvo waitwa kwamakore gumi uchiitwa musangano uyu, nokuti kukosha kwawo kunenge kuri pakuti nyika dzokuAfrica dzinenge dzichidaidzwa uno kuAmerica kuti vazovonesana neAmerica kuti ndezvipi zvingadiwa kuAfrica senzira yeAmerica yokurima mari.
Saka zvikuru zvinenge zvichizeyewa mumusangano uyu ndezvipi?
Kuvonana kwavanenge vachiita gore negore kumusangano wakaita saiwoyuyu kunenge kuri kuti vachionesana kuti zvii zvamati maita pari zvino kubva pamusangano watakaita gore rapera, zvinyi zvamungava muri kuda kubva kunyika yeAmerica. Nyika dzeAfrica dzapiwa mari, dzapiwazve zvokuti shanduko yacho inenge isinganatsikuonekwa kuti vazoramba vachingotutsira mari.
Iyo America kushandidzana, kudyidzana kwayo neAfrica kumire papi pari zvino?
Kushanda kweAmerica nenyika dzomuAfrica tichitarisa isu utongi hutsva hwavapo hwava Trump, hapasati pava nokujeka kuti tinatsokuti kushanda kwenyika dzemuAfrica neAmerica kuchafambiswa sei. Tichitarisa isu utongi hwenyika yeAmerica navaTrump kuti vakapinda vakabva vada kuongorora kuti kwaidzwa mari dzaiiswa kunyika dzomuAfrica napasi rose dzaimboshandiswa chinyi, zvinova zvinhu zvakanaka kunyanya zvichizobudiranwa pachena pamisangano yakaita saiyoyiyi, nokuti handi kutanga kubatsirwa kwenyika dzokuAfrica neAmerica, asi pachisara paine mubvunzo mukuru kuti korwo rubatsiro rwese rwamakore ese iwawo rwaishanda papi, nokuti hapasi kuonekwa kuvandudzwa kuno usvinu kwoufumi hwenyika dzomuAfrica kunyanya Zimbabwe. Tinenge tichitoona kuti ufumi hunenge huri kutodzaka, magetsi ari kutoramba achingoshayikwa. Zvinyi zvacho zviri kuchinja, tinoziva isu kuti kuno uori kuri kuita mukurumbira, zvinenge zvichibvunzwavo izvozvo nokuda kutsanangurwa kuchii chamuri kuita.